Anondibikira sadza risina mavheji anchaguti. Anopedza mari aisa achitenga breads anchamupe. Anopesa nsavanhu rainyeresi harichamude. Talk too much, hazvichabudi. Anondibikira sadza risina mavheji anchaguti. Anopedza mari aisa achitenga breads anchamupe. Anopesa nsavanhu rainyeresi harichamude. Kunda ziwe anyebera tsika tsika. Anyebera tsika tsika. Vairemera nyika tsika. Vaikota mazvina. Better let it go. Don't feel a cheap, pass it upon him, don't. Mirage, Jimmy, hey.